Vatoreswa mhiko yekutanga basa sevatongi vedare repamusoro ndava Rogers Manyangadze, vaJoseph Chilimbe, amai Catherine Keti Bach Muzawazi, vavongani Jovu, vaSamuel Deme, vamuna Mato Mutevedzi, vanevhakatiyo, vaElijah Makomo naamai Lucy N. Chipo Mungwari. Munyori wekomishen inoona nezvevatongi vematare ezimhosva yeJudicial Services Commission vaWalter Chikwana vati kudomwa kwevatongi vatsva ava kucharerutsa basa mudare reHigh Court.
Zvinoita kuti nyaya dziri kuenda muHigh Court dzitongwe dzichipera nekukurumidza, nekuti chimwe changa chichinyanyonetsa panguva dzatatichiwanai ndechekuti majaji anga ari mashoma, asi basa ranga richiwanda. Pamusoro pezvo tine majaji 6 vakabva kuHigh Court vachienda kuSupreme Court nguva diki diki ichangopfuura. Saka izvi zvatibatsira zvikuru kuti basa rekuHigh Court riite zvakanaka.
Pamajaji agadzwa nhasi mapfumbamwe, vaviri vavo chete madzimai. Tabvunza vachikwana kuti sei madzimai ange ari mashoma, vakati pane matanho ari kutorwa kuti pave nevatongi vechidzimai vakawanda.
Pamwedzi yakapera, mwiri yakapera, tine majaji matatu echikadzi pasina kana murume akapromotwa kubva kuLabour Court achiiswa kuHigh Court. Saka tatatotanga process, tatatotanga nyaya yekuwedzera majaji muHigh Court. Tatatanga majaji kuHigh Court, tatatotanga nyaya iyoyo tatotanga kuti majaji awedzere kuHigh Court. Saka takaita majaji matatu akabva kuLabour Court achienda kuHigh Court. Majaji iwo Justice Muri, Justice Maxwell naJustice Muchawa ndevechidzimai.
Mumwe wevatongi vadomwa nhasi Justice Samuel Deman havaone uye vachikwana vati izvi zvinoenderana nedonzvo reJSC rekuti vanorarama neurema havafaniri kushayiswa mukana. Vati Justice Deme vakakunda mubvunzo dzakaitwa pajekerere.
Judge Deme vakaitwa mainterview vanhu vese muchiona nekuona performance yavakaita. So vapuwa opportunity, vakatora opportunity yavo vakakwanisa muinterview. Saka vajaji, saka muJSC pari zvino tine maresecha, tina jaji vasingaoni asi vanenge vachiita basa ravo.
Justice Deman vati kudomwa kwavo kuve mutongi wedare kuchasandura maonero anoita veruzhinji vanhu vakaremara.
Zvinobatsira kuti vanhu vakaremara vave vachionawo kuti vakaremara urema huonekwe, pave nevisibility nedisability at the highest level. Zvichabatsirawo kuti vane maattitudes, society attitudes aya achatanga kubatsira, ite neawareness campaign on its own ne society.
Mutungamiri wesangano rinomirira magweta reLaw Society of Zimbabwe vaWellington Magaya vati kuwedzerwa kwevatongi kwakanaka chose, asi vati chakakosha kuti vatongi ava vashande vakazvimirira pasina kupindira kubva kuhurumende, masangano anoshanda akazvimirira, vemabhizimisi kana ani zvake. VaMagaya vatiwo uori haudiwi zvachose mumatare edzimhosva.
Tinokumbirisa kuti vatongi vatsva vaiswa nevagara varimo vaiite zvese zvavanogona nezviri mumasimba avo kuitira kuti pasaite uori mumatare edzimhosva, especially kana tichitaura dare repamusoro reHigh Court. Idare rakakosha zvikuru rinenge rakatariswa nemunhu wese, hatidi kuti uitwe nyaya dzeuori. Izvi zvinoapplyazvo kumatare ese, whether kumagistrate court, Labour Court. Vatongi vanogona kuwanda asi vakauya nesika yekuita uori zvinokanganisa magains acho atinoona. So tiri kuvakumbisa kuti varambe vakasikira pekuti hatidi uori mumatare edu.
Vachikwana vati kugadzwa kwevatongi vapfumbamwe nhasi kwasvitsa vatongi vedare reHigh Court pamakumi mana nevatatu uye gumi nevanomwe vari vakadzi. KuSupreme Court kune vatongi gumi nevaviri uye vashanu vari vakadzi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.